Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 3 2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndichitepfenyura chirongwa chino. Ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabayiwa nhomba yekuti cheCOVID-19 vakadarika zviuru zana nezuro.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo mapolisi iwayo vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo vanhu vanopiwa motokari nehurumende vanova maministers nemasenior government officials
ruzhinji voshora mutemo mutsva uchange uchirambidza kutengwa kwemotokari kunze kwenyika dzine makore gumi kana kudarika nengo yeZANU-PF vaObed Gutu votaura nezvekuda kwavo kupinda mukomisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission Indio mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakadarika zviuru zana nezuro zvichitevera kubayiwa nhomba kwevanhu zviuru gumi nezvitanhatu nevana nezuro wakare 16,024. Richizivisa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nezuro bazi rezveutano rakati vanhu 103,815 vainge vabayiwa nhomba mukupera kwezuva nezuro kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hwava kukwira nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti Zimbabwe inofanira kusunga dzisimbe kana achida kubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi sekutaura kwehurumende nokuti huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba pazuva rega rega huchiri pasi pane huwandu hunotarisirwa
panoda munana chaivo kuti tibate by year end tokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma ichipiri parate yatiri kubaya nayo iyi kuti tisvike 10 million by year end handifungi
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 Dr. Henry Madzorera vachipa maonero avo pane zviri kuitika muchirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinotiwo Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu 33,000 pazuva kana kudarika pazuva rega rega kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi gore rino risati rapera. Zimbabwe iri kushandisa nhomba nhatu dzinoti Sinopharm ne Sinovac dzakabva kuChina uye Covaxin yakabva kuIndia. Panguva iyo nyika iri kutarisira kutambira nhomba yeSputnik V yekuRussia. Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vanoti hurumende yakaunganidza mari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica 100 million US dollars iyo yeruzhinji kuitira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Vancube vanoti hurumende iri kutarisira kuti munyika muchange muchipinda nhomba dzinosvika miriyoni imwe chete pamwedzi wega wega kuitira kuti vanhu vese vawane nhomba idzi. Hurumende yadzika mutemo uchange uchirambidza veruzhinji kutenga motikari kunze kwenyika dzine makore gumi kana kudarika kubva musi wadzagadzirwa. Danho iri riri kushorwa zvikuru nevakawanda munyika panguva iyo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Hurumende yadzika mutemo Statutory Instrument 89 of 2021 uyo uri kurambidza veruzhinji kubva iye zvino zvichienda mberi kupinza munyika motokari dzine makore gumi kana kudarika. Ichiti vanenge vachida kupinza motokari idzi munyika vanofanira kutanga vapiwa mvumo nebazi rinoona nezvekugadzirwa nekutengeswa kwezvinhu reIndustry and Commerce. Mumwe mukuru anoona nezvekutorwa kwemitero mubazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra, Amai Sibongile Dliwayo, vanyora tsamba kuvashandi vebazi ravo vari kumigamhu yose yenyika, tsamba iyo iri mumaoko eStudio 7, vachivaudza kuti kubva izvozvi hapana munhu achabvumidzwa kupinza munyika motokari ine makore anodarika gumi asina tsamba kubva kubazi rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu pamwe nekutengeserana, zvisinei nekuti motokari idzi dzange dzatove munzira kupinda munyika mutemo uyu usati wadzikwa. Vamwe vagari vemuHarare vakaita savatichakunda mhiko avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti varwadziwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende iri.
Tinini munhu anorarama nekuzvitengesera oga, ndakanga ndava nemazuva kana kuti makore ndichizvichengetera mari yangu yekuti nditenge mota. Zvinhu zvangu zvinoda mota, ende mota yandinowana inenge yakachipa, yaibva kuJapan. Zvino dzinotengeswa munhu dzinodhura. Izvi zvandidzorera kumashure zvisingaiti. Semunyika isina mabasa hakuna kungwa ndingawana mari yekutenga mota.
Mutemo wadzikwa nehurumende uyu unotiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvishanda kunze kwenyika hazvichabvumidzwewo kupinza motokari munyika dzinokosha madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica, US$5,000, kusanganisira mari yekupinza motokari idzi munyika. Zvasiyana nezvaisimboitwa mutemo uyu usati wadzikwa kuti munhu aishanda ari kunze kwenyika aigona kuuya nemotokari yake pasingatariswe kuti inokosha mari yakawanda zvakadii. Mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vati zvaitwa nehurumende izvi utsinye hukuru sezvo zvarwa zveZimbabwe zvinenge zvishanda kune dzimwe nyika zvichibatsirawo nyika kuburikidza nekutumira mari yekunze kumusha.
Izvi zvinongorwadza kuti munhu anenge achishanda achitambira mari yake kunze kwenyika aakudzoka anofanira kungodzoka nezvinhu zvake zvakakwana chero zvichidhura kana nyange zvakaita se chero achikwanisa kupinda nayo, nekuti munhu anga achishandisa nyika achitumirawo mari munyika dzimwe hama hurumende chionawo mateksi.
Munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muMDC Alliance vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende iri rinotsikirira varombo munyika vachiti vari kudzika mitemo iyi vanhu vari kuzvimba matumbu nekuguta avo vavati vanopiwa motokari pachena nehurumende.
Vanhu vanogadzira mutemo iwoyo, mapolisi iwayo, vanhu vasingatotengi motokari dzavo pachavo, vanhu vanopiwa motokari nehurumende, vanova maministers nemasenior government officials, vanhu vanoti kana voda zvekutenga motokari dzavo izvozvo vanenge vachipuwa anonzi majuty exemptions, avabhadhari juty. Saka mapolicy makers edu ane dambudziko rekuti vanogadzira mitemo kana mapolicies asingavabati ivo, ndosaka vasina hanya nezvichemo zvevana veZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana Amai Sekai Nzenza kuti nzwe divi ravo panyaya iyi sezvo angu asiri kudayira nhare mbozha yavo, asi imwe nhengo yeZANU PF vaObert Gutu vati hurumende yave kufanira kuona kuti makambani emuno anogadzira motokari ave kukwanisa kugadzira motokari dzacho uye dziine mitengo inokwaniswa neveruzhinji. Nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati Zimbabwe yave kuzorasikirwa nemari yekunze yakawanda kuburikidza nedanho ratorwa nehurumende iri.
Zimbabwe tatirwa namari yakawanda maimports emotokari idzodzi. Saka kubhanwa kwadzo kwakureva kuti mari yatatichimbowana hatichakwanisunge tichiwana.
Pavakatura bhajeti rekushandiswa kwemari yenyika kwegore rino muna mbudzi gore rapera, gurukota rezvemari vamutili Ncuve vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuti itore danho iri sezvo Zimbabwe yave nyika yave kurasirwa motokari dzisingakodzere kunge dziri mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vanosvika makumi maviri nevapfumbamwe vari kutarisirwa kubvunzurudzwa svondo rinouya patitsvagwa makomisheni matsva achange ari muNational Peace and Reconciliation Commission. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kutsvagwa kwemakomishina masere kuri kuitwa nekuda kwekuti makomishina anga aripo akapedza temu yavo yemakore mashanu muna kukadzi gore rino. Vamwe vevanhu vachabvundurudzwa vanosanganisira vaimbove nhengo yebato reMDCT payaifanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vakajoina ZANUPF mwedzi wapera pamwe nevaimbove mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zimu Rights vaOK Machisa. Vakuti vanoti zita ravo riripo sezvo vakasarudzwa nemunhu wavasingazive uye vanoti hapana dambudziko kuve komishina kunyange vave nhengo yeZANUPF.
Ichokwadi kuti zita rangu riripowo pashortlist yevanhu vane dzenge vachienda kumainterview achaitwa neParliament of Zimbabwe April 14 nyaya yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndioni dambudziko riripo, ndakanominatwa nokuti vamwe vari kuti zvauri politician zvauri member yeZANUPF kwendichangojoina mazuva mashoma apfuura, saka uchazvishambisa sei? Ndikangoti mubvunzo wakadaro unongoverenga zvebumbiro romutemo, ngationei section 236 yeConstitution of Zimbabwe kuti inotichii nenyaya idzodzo.
Vaguti vanoti zvekuti munhu ndewezvematongerwo enyika hazvina basa pamutemo sezvo munhu achizokwanisa kusiya kuve nhengo kana achinge agadzwa sakomishina. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti vatungamiri vehurumende vanofanirwa kuremekedza makomishina nebumbiro remutemo nekudoma vanhu vasina nhoroondo yezvekuita zvematongerwo enyika vari mumapato.
Nyaya yemapazi akaita seNational Peace and Reconciliation Commission, mapazi akaumbwa nebumbiro remutemo anofanira kutevedzera mutemo. Chatinotarisira sevanhu ndechekuti kazhinji vanenge vari pazvigaro zvakaita sezvehurumende vanofanira kuremekedza mapazi aya kuti aite mabasa avo. Havasina bato ravakarerekera, havasina bato ravanoteerera kukunda rimwe, havasina munhu wavanoteerera kukunda mumwe.
Mukuru weZimu Rights vadzikamai Bere vanoti vanotarisira kuti nhengo dzichadomwa vange vari vanhu vane nhoroondo munyaya dzerunyararo.
Chinozowanzokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo nesangano rakaita seNPRC maitiro nematauriro anenge achiita makomishina acho. Zvakakosha kuti makomishina vazive kuti ivo vanofanirwa kuva independent, ndosaka achinzi maindependent commissions. Zvichireva kuti havafanirwi kuona vaine divi ravanenge vakarerekera. Panenge pachida kuti pawanikwe makomishina vakazvipira, vakashinga, vasingatyi, vanokwanisa kuzvimiririra vachitaura chokwadi vasingavhundudzirwi.
Kunyange hazvo bumbiro remutemo richiti komishina wekomisheni iyi anofanirwa kunge asina bato raakarerekera, rinopa mukana wekuti kana nhengo yebato yadomwa kuve komishina inosiya chigaro chayo chezvematongerwo enyika kubato rake. Sachigaro weNPRC Justice Selonare vacharamba vari pachigaro chavo sezvo nguva yetemo yavo isati yapera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemusomalia vanoti chikwata chiri kurwisa munyika iyi cheAl-Shabaab charwisa muzinda wemauto mudunhu reLower Shabelle. Izvi zvaitika mangwanani mumaguta anoti Barire neAudegle. Chikwata cheAl-Shabaab chabvuma kuti ndicho charwisa maguta aya. Muprisa mumwe chete akafa nezuro uye mumwe wake akakuvara zvichitevera kutsikwa kwaakaitwa nemotokari yakabondereswa pamidhuri inodzivirira muzinda weparamende yemuAmerica paCapitol Hill muguta reWashington DC. Mapurisa epaCapitol Hill anoti mutyairi wemotokari iyi akabuda mumotokari yake aine banga akananga kumapurisa anochengetedza muzinda uyu ndokubva apfurwa pakarepo. Murume uyu Noah Green anga ava nemakore makumi maviri nemashanu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutefenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nhasi tiri kuwana tichirangarira zororo reEaster uyezve tichange tiine hurukuro nemumwe munyarikani vari muno muAmerica pamusoro pezororo iri. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vanoona sei zuva ranhasi.
Pastor Rebecca Makai iri kuMinnesota kunonzi kuSt Paul.
Tinoona pari zvino tiri pazororo reEaster rinorevei kwamuri nevanhukadzi pasi rose.
Kana tichiti tiri paEaster tiri kurangarira kusunungurwa kwatakaitwa nekuda kwekutadza kwakanga kwaita munhu, asi Mwari kwakutipa mwana wake Jesu kuti auye panyika agobvuma kutakura zvakaipa zvedu kuti iye atifira pamuchinjikwa. Saka Easter tiri kucelebrata dzikinuro nekusunungurwa kwatakaitwa nekuregererwa kwezvakaipa nekudzorerwa kweumambo hwatakanga takasikirwa nahwo. Ndo zvatinenge tichicelebrata nekutenda Mwari nekuda kwaJesu.
Zuva iri rakanyanyokosha sei kumadzimai?
Inoreva kuti kare kare vanhu vachii muOld Testament madzimai vakanga vasina kusununguka. Nhasi taakunzovafundisa vakanga zvisina kudaro Jesu asati auya kuchini unonzi murayiro. Asi murayiro madzimai akanga asina kusunungurwa, madzimai akanga asina mukana wekuita zvatiri kuita izvi zvakanyanya. Asiko zvino nekuda kwokuya kwakaita Kristu Jesu wakatidzikinura kubva pamurayiro, kubva pakutukwa kwakanga kuripo, akatidzikinura paaidzikinura munhu aisanganisa nesu. Munhu mukati ndiye akadzikinurwa. Saka tese iko zvino kumudzimai nemurume tose tangofanana, tava pamwe chete. Bhaibheri rinoti hakuchina muGiriki, hakuchina muHebheru, hakuchina mudzimai, hakuchina murume, asi tose tava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu.
Pane here zvamanga muri kudzidzisa madzimai panguva ino yezororo reEaster?
Isusu Praise Covenant International Church tinoita yatinoti Kingdom Conversations, kukurukura kwevanhu vari muumambo hwaMwari, zvinosanganisira patinosangana nevana vasikana vega, pamwe tosangana nevana vevakomana vega, tichitaura nekukurukura kuziva kuti munyika muno hakuchisina vana tete nanambuya. Saka tiri kuraya vana vedu tega tivarovedza musoko raMwari, kuvadzidzisa kudzikama munyika ino yakadai yevatorwa. Tobata zvakare atinoti mayoung couples, madzimai nevana baba muno mudhiaspora makaoma kumira michato, vana vari kurambana zvinotyisa. Saka tine yatinoita zvakare inonzi couples edition yekubatsira macouples varume nemadzimai kugarisana mudzimba zvakanaka, uye kuti vakwanise kubhalansa zvinhu muno muAmerica kuti mitatu ivakike. Tozoita zvakare yatinongoti nemadzimai oga kuvaka munhu womukadzi, kuita empower munhu womudzimai emabhizinesi, kuchengeta mhuri, kuzvichengeta iwe pachako munyika ino yediaspora. Then tinana baba zvakare vanenge vachizviitira pachezvavo vari pamwe chete vachivakana sevarume kumusha kwaitwa Matare. Saka takachosarudza yatinoti Kingdom Conversation Men's Edition yavanenge vachivakanawo sana baba. Ndo basa ratiri kubata iroro muno mudiaspora besides kusangana muchechi.
Tinoona zvakare kuti mhuri yeZimbabwe yakarasikirwa nemumwe mudzimai anga ari kubata mabasa nesangano reWomen of Dominion ramuri imi. Zvakafamba sei uyezve zvakamira sei pari zvino?
Mumwe wedu wataishanda nayo inonzi Women of Dominion inosanganisira 51 masets esare muAmerica anga ari event coordinator weWomen of Dominion, Mai Baker Tondlana, ndo vakapfuura mazuva mashomanana apfuura mumwe wedu akatisiya. Nekuda kwokuti hatikwanise kuungana pamwe chete, tiri kushandisa yatinoti Zoom. Kusangana kuri kuita vanhu pamwe chete paZoom, tinokoka vanhu kubva kumativi mana ese enyika, hama dziri kuZimbabwe neshamwari dziri muno. Tologa in paZoom, toita minamato yekunyaradzana nemhuri yaBesa Tondlana pamwe chete nemurume akari kuAfrica nemhuri yake yose. Tiri kuzvisangana izvozvo tichizviita paZoom. Tasangana kanokwana kuita kaviri tichinyaradzana, uye tichiri kutarisira kuti kusvika mutumbi waendeswa kumusha kuZimbabwe uye kunochengetwa asi tinenge tichingosangana tichinyaradzana nevana nemhuri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Zvaita kuti tibate madzibaba Joshua, vanonyanyozikanwa nezita rekuti Chiremba Joshua veJohani Masowe echishanu, vachibata vari pasowe repagoto kususwe kumudzi, kuti tinzwewo kuti sekereke vanobvumirawo here kuti nhengo dzavo dzinge dzichibayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu madzibaba Joshua.
Maita basa zvikurusa.
Madzibaba Joshua, tiri kuona kuti hurumende iri kufambisa chirongwa chekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Imi sesangano repostori munoti pamusoro pechirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira covid-19 ichi.
Inotanga kuda kuiswa kumweya kuti titarire kuti chimiro chiripo yakanaka here, haina kunaka here, toisa mhinduro dzedu dzakatikwanirei, nekuti zviitiko zviri munyika. Zvimukutaura pandiri kuita ndiri pamazuva anokwana kuita matatu angandichinamatira munamato iwowo wezvaizvozvo. Saka maitirombo rakanaka rekuti mhinduro yenyu muchaiwana izere, nekuti nditori pamazuva anokwana kuita matatu andiri kunamatira nyaya yenyika.
Asi tichitarisawo imi soverenyu, munobatawo sei iyo nyaya yechirwere checovid-19? Muri kuibata sei?
Maonero nematarisiro andinoita nyaya iyoyi, muchidimbu chenyaya itsananguro yakataurwa kuti kumazuva ekupedzesera uchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvisingarapike nezvinorapika. Kana Bhaibheri shoko raMwari rinotaura richidaro kuti kumazuva ekupedzesera kuchava nezvirwere zvakasiyana-siyana zvinorapika nezvisingarapike, iye mwanakomana Jesu akatozvitaura mashoko iyayo.
Saka imi madzibaba Joshua, munotarisira riini kuti muzowana mhinduro yekupa nhengo dzenyu kuti dzizive kuti dzoenda here kunobayiwa nhomba kana kuti kwete?
Inini ndichakupai mhinduro izere pa3 days, nekuti ndoda kunamata kuti ndiziwe nzira chaiyo chaiyo, nekuti ndopamazuva andiri yaya ndakanzi nemweya mutsvene chienda unogara. Saka kupera kwe3 days chete ndinenge ndine mhinduro yakasimba yekuti ndikwanise kukuudzai kuti ndizvo here hazvisi here.
Saka nhengo yesowe renyu yakada kunobayiwa musati mawana mhinduro, munotii nazvo?
Handigone kurambidza kana kubvuma, nekuti nyaya iripo ndeyekuti izvozvo izvi ndiri panhengeto dzemunamato. Saka ndati kupera kwe3 days chete ndinenge ndaane mhinduro yakakwana kuti zvakamira zvakadii.
Muri kubatawo sei mitemo yekuungana yeCovid?
Tinotevedzera mamiriro akaita nyika kuti kana panzi pari kudiwa vanhu vakati, tinotevedzera. Saizvozvo mamaski tinoita, zvese tinoita, asi chatinoziva pamusoro pezvose Mwari ndiye mukuru, uyezve ndiye ane simba rekukwanisa kukunzvengesa mune zvekorona, mune zvakasiyana-siyana. Mwari ndiye anokwanisa kukunzvengesa.
Idzidziso ipiwo yamunopawo kunhengo dzenyu pamusoro pedenda iro reCovid-19?
Ini handisati ndaisa mazwi akawanda muvanhu maringe nekudzidzisa vanhu nechikonzero chekuti pamweya ndanga ndiri pamazuva acho ekuti ndigone kukumbira kuti zvakamira sei kudenga maringe nenyaya yekorona.
Tiri kunzwa muri kuzviti Chiremba Joshua. Makawana sei zita rekuzoti Chiremba Joshua?
Vazhinji vanondiziva wakandipa zita wega kuti Chiremba Joshua, nenyaya yekurapa nekuponesa mapenzi nekudzora zvinhu zvabiwa, zvinhu zvabiwa zvinodzoka. Ndinonamata ndiri pagoto pasuswe pakaronga pachikoro, ndopandinowanika iri nzvimbo yemuti. Sowe redu rino wechishanu.
Kwa hiyo chiremba Joshua ndiani zitara uro kubere kwa uye waka bere kiri wakupi?
Inini zitara angu jinonzi Tinashe Yakuba kaka bere kiri wa mzimbo ye mamutoko kunonzi kwa masenda mbukure kwa chichope.
Aiwa ndinotenda zukuru chiremba Joshua.
Aiwa maitabaza zenyu.
Mangamaka terira kuurukuro yedu na madzibaba Joshua ve Joani Masowe echishano. Vanobata varipa sowe repa goto kususkwe kumudzi. Mchirongwa chedu upenyu wedu. Anukuwe ni kane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7. Ndiri mu Washington DC.
Muimba ane mkurumbira Masimbanda Gurwa. Akaburisa damba refu rake rinonzi ndi Jehova. Mutori wedu nau Shingirai Madondo. Uyo arimu Botswana akataura nyemu imbi uyu ndokuti panyaya inotevera.
Ndimi Mwari baba wangu
hakuna zve
hakuna mchandinga shairimo
ipo
ikayo sana
ndagurwa uyu akamboimba nechikwata chine mukurumbira chevabati vaJehovha anoti akatora danho rekuimba ega kuitira kuti zita revabati vaJehovha risafe. Ndagurwa anoti damba refurake iro rine nziyo nhanhatu dzinoti ndiJehovha, ndimi Mwari, garai makarindira, tsitsine rudo, hatigoni pamwe chete neupenyu chikoro, rinopatarisiro kuvanhu vanenge vapererwa netariro. Anoti vanhu vanofanirwa kuita tarisiro yakanaka kunyange hazvo zvinhu zvakaminama munyaya dzematongerwo enyika mamiriro epfumi pamwe nedenda recovid-19.
Tingatisagarira maoko, ngatisagarira pfungwa, ngatisangotarisa kana kuti hurumende chete ndo zvinofanirwa kubve kuhurumende zvakatakagara. No, ngatishande nemutoo wese zvatinogona ngatiite, tongozosiyira zvetisingagoni kuna Mwari.
Ndagurwa uyu anozivikanwa nerekuti ticha ndagumu nezvemimhanzi anoti akaisa magitare kwete ngoma nehosho sezvavaiita kuvabati vaJehovha senzira yekukozva vechidiki kuti vateererewo.
Izvi zvitine wechidiki mazuva ano zvinhu zviri fizika zviri kuita zvichazvishoma, parikungoita virtual. Nyaya dzavanonyanya kuteerera ndedzechiika kuti musambo wanoteerera vanodawo kanotirirei, plus zvebhaibheri harina kuti chinorira chivi. Saka tikana tichibvume kuti zvose zvakasikwa naMwari, which means kana mainstream ndaMwari.
Mumwe wevakaumba chikwata chevabati vaJehovha pamwe naNdagurwa vaManrod Magaya vanoti Ndagurwa akabuda muchikwata nokuti ave kugara kuBotswana. Chikwata chevabati vaJehovha chakaumbwa mugore ra1999 ndokutsikisa damba refu racho rekutanga rinonzi Mweya Mutsvene waMwari ndokuteverwa nawauya mucheki muna 2001.
He is Jehovah in the morning. He is Jehovah in the noon. He is Jehovah in the night. My Lord, he is Jehovah.
Ndagurwa uyu akaberekerwa kuManicaland makore makumi mana nemapfumba mwapfuura anoti kuimba kunomupa mukana wakurumbidza Mwari pamwe nekupa zvezvarwa zveZimbabwe simbiso kunyanya munguva ino yematambudziko. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.